Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemuvhuro zvita 3/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Machiremba vari kuti vamira kuenda kumabasa. One vachitarizawo zvikonzero zvavakanyorawo nekuda kwekuti iyo havasi kufara uye havasi kugutikana nzvimbo dzaari kushandira ikozvo.
Vana chiremba vokanda mapadza pasi munyika yese vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambira uye mamiriro akaita zvinhu muzvipatara.
Munhu wese anofanira kuzvibvunza kuti kubhihevha kwandaita kunokodzera imwe ndinge ndiri mumiriri wevanhu. Izvo zvava kwavari manje nekwavanobva nemapato avo.
Muparamende moita kusawirirana kunotyisa mushure mekunge imwe shoroma Vanik van Hoogstraten varambidzwa kupa mugumbowo nenyaya yekuhwange Colliery. Nyaya yokubuditswa kwegwaro rekupfurwa kwevanhu muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Mutumbi wevaimbova mutungamiri wenyika George Herbert Walker Bush uri kutarisirwa kuuya muWashington nhasi apo nyika yabatana mukuvachema. VaBush vakatungamira hondo yekutanga neIraq. Vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende vapinda muzuva rechipiri vachiramwa mabasa izvo zvaita kuti zvipatara zvehurumende zvitore matanho anosanganisira kuvhara mamwe mapoka anoona varwere, kuendesa kumba varwere vanokwanisa kurapwa vachibva kumba, pamwe nokungobatsira varwere vanenge vari munjodzi huru chete. Vana chiremba ava vari kukanda mapadza pasi vachinyunyuta nezvikonzero zvavanoti zviri kuvatadzisa kuita basa ravo nemazvo, pamwe nenyaya dzemihoro yavo. Zvipatara zvehurumende zvinonzi zvabatwa nedambudziko iri ndezvinoti Pari Renyatwa Group of Hospitals, Chitungwiza General Hospital, Mpilo General Hospital, United Blawayo Hospitals pamwe neGweru General Hospital. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tunzwe pamire hurumende panyaya iyi. Asi, Jonga Kande miri weStudio 7, abata vakafanobata chigaro chemunyore mukuru wesangano ravana chiremba vehurumende, Dr. Mtavisi Anele Bebe, kuti tinzwe zvizhinji.
Machiremba vari kuti vamira kuenda kumabasa. One vachitarizawo zvikonzero zvavakanyorawo nekuda kwekuti iyo havasi kufara uye havasi kugutikana nzvimbo dzaari kushandira ikozvo. Vana chiremba vari kuti hamuna mishonga muzvipatara uye zvine zvekushandisa zvevarwere. Tingangoti mamiriro akaita zvinhu muzvipatara, vana chiremba vanoona zvakakodzera vasaenderere mberi nekushanda nebasa. Ndochikonzero chekutanga ichocho chanyanyoita kuti vana chiremba vambomira kuita zvebasa iko zvino. Chimwewo chaitawo kuti vana chiremba varamwe kuenda kumabasa inyaya yekuva short-staffed, kwatinokuti vashoma vashandi nemuzvipatara. Zvimwewo inyaya dzemaon-call allowances which were promised to be raised from $7.50 to $10, which were not reviewed after the promised period of time yakanga yataurwa nevakuru vakanga vanegotiator for the per previous industrial action yakanga yamboitwa nana chiremba. Tine zvimwewo zvakachitaurwawo nana chiremba vachigunun'una pamusoro pemaRTGS avanga vachiona vachiti isusu patakasainawo makontrakt yedu ekuti tiende kubasa takasaina tichiti isusu tichange tiiwanawo mari yedu iri mumaUnited States dollar or equivalent to a US dollar. And then also the other issue yavanga vachitaurawo ndeyekuti isana chiremba tiri kumirawo pamutsara yefuel. zvinotiomera kuti tikwanise kubasa nenguva sezvo tisina CEO as we understand the current situation iri muno Zimbabwe.
Mati mamboitawo musangano here nevamiriri vehurumende kuti munge muchikurukura matambudziko enyaya?
Tanga takatomirira kuti hurumende vachauya vachitaurawo nesu vachiengaja toona kuti zvakamira sei since pana chiremba vambomira mabasa mazuva maviri aya adarika.
Danho renyu iri munoona richizopera riini? Hazvisi zvinenge zvichizorwadzisa varwere here?
Iko zvino sethe current new executive board hatisi kuziva because hurumende haisati yauya kuti izotaurawo nesu so the new interim sekutumwa kwatiri kuitawo nevanhu titaure tive marepresentatives avo. Hatisati taane any position yekuti tingazive kuti hurumende iri kuti kudii nenyaya yedu.
Dr Ntavisi Anele Bebe ndivo vangachitaura naJonga Kandemiri. Zvichakadaro, masangano evashandi vehurumende ari pasi pesangano reApex Council nhasi aitawo musangano wokugadzirira hurukuro dziri kutarisirwa pakati pevashandi nehurumende nemusi wechina dzakanangana nezvinyunyuto zvevashandi panyaya dzemabhonasi avo pamwe nemihoro yavo. Jonga Kandemiri abatawo vaCharles Chinosengwa, vanove munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reApex Council.
Vashandi vemuhurumende kuburikidza nemumainingi akasiyana siyana ari muEducation sector ese neari murest of civil servants ese havasi kufara maringe nebhonasi ya 2018. Saka vashandi havasi kufara, varotongoti ha bhonasi iro ravari kutaura tiri kungoritora sekuti vamwe mebi Christmas box yavatipa, but bhonasi redu richauya because pamutemo vaifanirwa kutipa bhonasi risina kutanhaurwa zvavariita izvi. Because tine issue ye 17.5% havana kuinclude imomo mubhonasi. Saka tiri kungoti haano kutoasize bhonasi because hatina kunge tasangana seengensi kuti titaurirane nehurumende kuti ichatipa mari yedu sei.
Saka tingati chii chamasunga musangano iwoyu sevashandi, nokuti tiri kutoona mamwe masangano evashandi vakutopinda mukuramwa mabasa?
Vanga varipo vese muzuva ranhasi. Tawirana kuti muzuva ramangwana tichasanganazve zvakare tobatana neyouth Apex kuita press conference mangwana nenguva dza12:30 tichitsanangurira vashandi vehurumende zvatakawana kubva kumapoka akasiyana siyana kuti no, munhu zvationomera hatichakwanisa kuuya kumabasa. Uyezve nenyaya yekuti varingoerekana voti vashandi vakudzingwa mabasa mayouth officers aya zvatisina kugara pasi.
Saka tingatarisira here kuti vashandi vehurumende mungapindawo pakurangwa mabasa mushure memusangano wamangwana kana kuti muchamirira kusangana nehurumende?
Apex Council hatiri kumhanyira kuti tingati tiri kurangwa mabasa, but tichatadza kuuya kumabasa nenyaya yekuti mari tinenge tisina. Asi musangano wamangwana ndewokuzivisa vashandi zvabuda muApex kuti upenyu hwaoma, vashandi hatichakwanisa kuenda kumabasa, hatina mari dzemabasa. Saka tichamirira musangano wemusi wechina tosangana nehurumende tonzwa kuti hurumende iri kuti kudii. Asi chokwadi kandimire ndechekuti zvinhu hazvina kumira mushe, vashandi vaomerwa, havachisina pabata kuti vaende kumabasa. Even mabasa acho kumabhanga takanga tambowirira nehurumende kuti mushandi ngaapendere kuti atore mari yake yese yaanenge atambira, salari yake yese musi umwe chete. But iye zvino tiri kunzwa vashandi vari kutaura kuti vanoenda kumabhengi anoswera musoro wezvozvo vakamira upo $50.
Avo vange vari vaCharles Chinosengwa, vanove munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reApex Council, vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nhengo dzeZANU-PF nhasi dzaramba kuti muzvina bhizimisi vaNick Van Hoogstraten, avo vanove umwe wevaridzi vekambani yemarasha yeHwange Colliery, vape umbowo maererano nemafambisirwo ebasa mukambani iyi, izvo zvisina kufadza sachigare wekomiti yezvezvicherwa vaTemba Mliswa, avo vazivisa kuti vanogona kusiya basa ravo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Not happy members, you can get out, you can leave the chambers. I don't know why you're making noise. You have a right to leave the chambers.
Yourself.
You have a right to leave the chambers.
Kunze kwehurumende, vaVan Hoogstraten ndivo vane zvikamu zvakawanda muHwange Colliery, uye vange vakokwa neparamende kuti vazopa umbowo maererano nemashandiro ekambani iyi sezvakaita vamwe, Asi izvizvarambwa nenhengo dzeZANU PF. Nhengo dzeZANU PF dzaita ruzha dzichiramba kuti vaVanhoek Stratton vasape umbowo. Dzinosanganisira mumiriri weBuyera West vaSaul Nzuma, mumiriri weChiredzi North vaRoy Bila, nemumiriri weGutu West vaJohn Paradza. Nhengo idzi dzapopotedzana nasachigaro wekomiti vaMuliswa, avo vati nhengo idzi dzange dziri kusvibisa zita nechimiro chebato radzo, sezvo izvi zvose zvange zviri kuitika mumaziso avaVanhoek Stratton. VaVanhoek Stratton vararidza kusafara nezvange zviri kuitika uye vati dai zvaibvira, nhengo dzange dziri kuita ruzha dzadzingwa mudare nenyaya yekusaremekedza dare iri. Asi vaVanhoek Stratton vaudzwa nenhengo idzi kuti handi basa ravo kudziudza zvekuita.
You should have respect for this Senate.
That's why we are saying approach the courts for relief.
No, you are here to disrupt proceedings.
To disrupt what? Don't you know that the issue is before the courts? We are not judges.
And they are not supposed to tell the committee what you want.
I think he's actually shocked by this behavior.
Mushure meawari mwere kukandirana makwavu nematete, mabarani wedare reparamende va Kenneth Chokuda vazokwanisa kuzodzima gakava iri. Pakatorwa danho rekuti vaVanhoek Stratton vachirega kupa umbowo, sezvo nyaya yekugadziriswa kana kuti reconstruction yehwange yave kumatare edzimosva. VaMuliswa vati zvaitika nhasi hazvina kuvafadza zvachose, uye vanoona sekuti hazviratidzi chimiro chakanaka chenhengo dzedare reparamende.
I think tadzira vanhu ndiko ndicho chokwadi, asi munhu wese anofanira kuzvibvunza kuti kubehavior kwandaita kunokodzera imwe ndinge ndiri mumiriri wevanhu. Izvo zvakwavari manje nekwavanobva nemapato avo. Ndonga tese tikabva panapa tinozvibvunza kuti zvataita zvinokodzerere kunge tinge tichimirira vanhu. Izvo zvinoenderana nemunhu nemakuriro ake netsika dzake. Kasi it is humiliating, it is embarrassing, it is sad.
VaMuliswa avo vanozvimirira vati vakapiwa chigaro ichine ZANU PF, uye zvinosuwisa kuti dzimwe nhengo muZANU PF hadzisi kuda kuti vari kuita uori vasasikwe pachena.
Chigaro cheZANU PF chandakapiwa, and ndinoona kunge iwo ZANU PF vasingade kuti tiite basa nemazvo kuti vakuru vanenge varipo vachitadza vaexpose. But zvinoenderana futi nekuti president varipo vanoda kuti chokwadi chibude. Saka inini ndisiri chairman ndogona kutodhonza bhandi rakanyanya ndiri ndega, nekuti dzimwe nguva kuita chairman kunokupa zvimwe zvekunonyara, dzimwe nguva saka zvekunyara handidi. Nditori independent, ndino raise my issues.
VaMuliswa vati vachataura nevakuru uye vachazivisa veruzhinji kuti vacharamba vari sachigaro wekomiti iyi here kana kuti kwete. Zvichakadai, vaVanhoek Stratton vaudza vatori venhau kuti vachapikisa danho rakatorwa nehurumende rekuisa kambani yehwange pakuvandudzwa nemumwe munhu akadomwa nehurumende. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakadoma vaBekitemba Moyo kuti vafanotungamira urongwa hwekuedza kumutsiridza kambani iyi. Nyaya iyi yakaiswa kuHigh Court svondo rapfuura sezvinodiwa nemutemo weReconstruction Act, uye ndipo pachapiwa mukana vese vane zvikamu mukambani iyi wekupikisa kana kubvuma danho rakatorwa nehurumende. VaVanhoek Stratton vati muHwange Collier mune uori hunotyisa zvekuti mukambani iyi muri kubuda mamiriyoni nemamiriyoni emadhora ekuAmerica, asi pasina chiri kuenda kuhurumende kana kune vamwe varidzi vekambani iyi. Vati uori hwakanyanya kukwira mukati memakore matatu apfuura, apo gurukota rezvezvicherwa pari zvino vaWinston Chitando vaive sachigaro wekambani iyi. Hatina kukwanisa kubata vaChitando, avo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Vati zvinhu zvakashata zvakaipisisa muHwange zvekuti pane imwe nguva vakatombokurudzira kuti mauto apinde mukambani iyi kuti apedze uori hunotyisa hwaiitika. Ndini Godwin Mangudla.
Commission iri kutungamirwa navaHalema Monhlante, iyo yakapiwa basa rekuongorora nyaya yekupfurwa kwakaitwa vanhu muHarare nemusi waNyamavhuvhu, inoti yave kuda imwe nguva yekukwenenzvera gwaro ravo kunyange yaimbenge yati yapedza. Munyika mave kuitawo mutauro kuti zvakabuda mukomisheni iyi zvichaziviswa here, sezvo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati pamutemo izvi zviri kuna vamunangagwa kufuka kana kuwarira. Siva Mnangagwa Mvune vakavimbisa kuti hapana chekuvanza vachabuditsa zvinenge zvabuda muongororo iyi. Mukuzeyanya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata mutauriri wekomishen iyi va John Masuku.
Commission ichiri kugadzirisa gwaro riasi kutaura kwandakaita pakupera kwesvondo mashoko andakabudisa akamirira commission kuti iri kugadzirisa gwaro kuitira kuti rizoenda ranyatsoperesesa nemutungamiri wenyika. Munoziva kuti izvi zvinosanganisa kubatanidza magwaro akasiyana siyana mapepa aiya nevanhu nezvimwe zvakasiyana kuti rinde riri gwaro rizere. Ndo patichakamira ipapo.
Asi pane zvimwe here zvamamamboendesawo kumutungamiri wenyika?
Kunzeko zvakataura kuti takaendesa kachidimbu kadiki kuti vangoona kuti basa riri kufambira mberi. Kunzeko izvozvo hapana zvimwe zvatakaendesa.
Munotarisira kuti gwaro rese iri rinenge rapedzwa riini kuti rizopiwa vamunangagwa
rakakwana? Angave manyepo kuti nditaure kuti ndingabude riini. Asi chandingangotaura chete ndechekuti tiri mukati menguva iya yatakapiwa napurezidendi yekuti panosvika musi wa 19 December tinge tapedza.
Asi kakomisheni yanga yamboti inogona kunge yapedza nemugovera zvakazofamba sei?
Pakazooneka kuti pane basa rakawanda kudarika zvaaifungira.
Panewo nyaya yekuti kana imi mapedza kunyora gwaro iri munosungirwa kuriburitsa kuvatori venhau here neruzhinji rweZimbabwe kana kuti izvo zviri kumutungamiri wenyika?
Izvo zviri kumutungamiri anova iye akagadza commission. Commission chati iyo mutungamiri wenyika vatinoti appointing authority. Tapedza basa ramakatipa, saka herinoi gwaro renyu. Mutungamiri ndiye anoziva zvekuita negwaro iroro, kwete commission.
Mutauriri wekomisheni iri kuongorora kupfurwa kwevanhu muHarare munanyamavhuvhu yemuhlande commission vaJohn Masuku vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Sangano reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti vakanyora bvunzo dzegrade 7 vanokwanisa kundotora zvakabuda musarudzo idzi mangwana. Uwandu hwevanhu vakapasa hunonzi hwasvika pazvikamu makumi mashanu nevaviri kubva muzana nezviga zvisere kana kuti 52.8% kubva pazvikamu makumi mana nemana nezviga zvinomwe nezvitatu kana kuti 44.73 gore rapera. Zimbabwe iri kuchema muzvinafundo Phineas Makurane, mukuru wekutanga kana kuti Vice Chancellor wechikoro chepamusoro-soro cheumhizha cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST kuBulawayo, avo vari kutarisira kuradzikwa nemusi wemugovera kumusha kwavo kuGwanda. Nhasi Studio 7 yashanyira kumba kwavamakurane kuFour Winds kuBulawayo ikaona kwakazara hama neshamwari dzavo uye vavaishanda navo kuNUST vasati vaenda pamujandigere. Mutungamiri wenyika vakatumirawo mashoko enyaradzo kuna vamakurane avo vairwara nechirwere cheshuga. Mutumbi wevaiva mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Herbert Walker Bush uri kutarisirwa mudare reparamende reAmerica kana kuti Capitol Hill muWashington DC kuti vanhu vauye kuzoenekana navo. VaBush vane mwana akamboitawo mutungamiri weAmerica anonzi zvekare George Bush, vakatungamira America kubva muna 1989 kusvika 1993. Vakamboitawo mutevedzeri wavaRonald Reagan, vakatungamira America kubva muna 1981 kusvika muna 1989. Kubva muna 1990 kusvika 1991 vaBush vakatungamira hondo yekutanga neIraq kana kuti First Gulf War, apo vakarwisa nyika iyi mushure mekunge yapamba nyika yeKuwait. VaBush vakashaya nemugovera mushure mokurwara kwenguva yakareba uye vacharadzikwa kuTexas. Mukuzeya nyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vataka kapikunyu.
Kunyanya muAfrica vangarangarirwa nenyaya yekubvisa zvirango zvehupfumi zvakanga zvatemerwa hurumende yerusaruraganda yeSouth Africa, vachiti ivo hurumende yeSouth Africa yaivepo mazuva iyayo anda vaDeklerk yakanga yaita zvakakwana kuratidza kuti vari kuenda kugwarare hugutsa ruzhinji, asi hazvina kunyatsofadza vaNelson Mandela nguva iyo vaiti hurumende yepambepfumi yerusaruraganda yeSouth Africa yanga isina kunyatsodzadzisa zvayakanga yawirirwana nehurumende yeAmerica kuti isimudzire nyaya yegutsa ruzhinji. VaBush vanorangarirwawo nenyaya yekuSomalia, uku kwakatumira masoja kuti anobatsira vanhu vekuSomalia uku kwanga kwatanga hondo. Vakaunza chikafu, vakaunza zvekurapa kuvanhu vekuSomalia. Nyangwe zvazvo kaitiro kavakazoita kacho, masoja haana kuzokwanisa kuita sei kuchengetedza runyararo munyika yeSomalia. Asi vanozivikanwawo havo nenyaya yekuti vakaramba vakashingisa America mukuita rubatsiro kunyika dzekudzirimwa muAfrica.
Tombotarisa munyika yeZimbabwe ingadzidzei pakurangarirwa kunoitwa vatungamiri venyika vangange vari vasiya basa kana zvimwe zvakadaro.
Zimbabwe ingadzidza pakuti chekutanga vatungamiri kana vachinge vasiya basa, kana kuti vatungamiri vakwanise kusiya basa vaziye kuti pavo vaiita vapedza, kana varuza maelection varuza voendawo, vanoramba vachiremekedzwa. Uyezve hurumende yeAmerica kana mutungamiri asiya basa, zvaakanga achizikanwa nazvo hurumende inozadzisa zvirongwa zvaakanga atanga, sezvimwe zvirongwa nekuvavakirawo malibrary nekuvaremekedza vachivapa pensheni. Uyezve vanenge vachitungamira vanokwanisa kubvunzawo kana vachida rubatsiro kuvakanga vari vatungamiri venyika.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vataka kapikunyu vange vari parunare muMaryland muno muAmerica naMavelas Muhlanganya huye weStudio 7. Pasi pose pacherejedza zuva ranhasi sezuva ravanhu vakaremara. 3 zvita izuva rakadzikwa neUnited Nations muna 1992 sezuva rokucherechedza vakaremara. Umwe wevakuru vesangano rinoona nezvevakaremara reCenter for Disability and Development vaMasimba Kuchera vakudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kuzvipira panyaya yekusimudzira upenyu nemararamiro evanhu vakaremara, zvikuru sei kutanga nekugadzirisa bumbiro remitemo kuti ribatsire vakaremara. Tabata vakuchera kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Dzinenge dziri mhemberero, asi tinenge tichitarisirawo sevana veZimbabwe kuti hurumende ndopainotitaurirawo kuti zvii zvaingakwanisa kuitira vanhu vakaremara mugore rinoteera. Zvikuru sei takandangana nemadingindira kana kuti timu inenge iripo gore iroro.
Ko gore rino dingindira nderekuti?
Dingindira regore rino rinoti empowering people with disabilities and ensuring inclusiveness and equality.
Zimbabwe iri kuitawo here zvainotarisirwa kuita pazuva rakadari seranhasi?
Tingati takatarisa zvatinenge tichitarisira kuti vaite, pane zvinhu zvakawanda zvatinenge tichitarisira kuti vaite. So kuti pane convention on the rights of persons with disabilities yataitarisira kuti pare zvino unenge wava mutemo unenge uchishanda muno muZimbabwe kana kuti unenge wadomesticate, but kusvika pare zvino hausati.
Chii chinofanirwa kuitwa neZimbabwe kuti zuva iri ranhasi rive nechiremerera, rive nezvarinoreva kuvanhu?
Takatarisa magariro anoita vanhu vakaremara. Zvakakosha kuti Zimbabwe inge ichicherechedza kuti vane ugaro husina kunaka vane matambudziko panyaya dzekuwana mabasa necheuviri.
Vanga vari umwe wevakuru veCenter for Disability and Development vaMasimba Kuchira vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyika yeZimbabwe yakacherechedza zuva reWorld AIDS Day nokuparura dingindira renhepero inonzi zuva paumire, iro rinokurudzira kuti vanhu vaongororwe kana vaine utachiona, kwete HIV bedzi, asiwo zvimwe zvirwere zvinosanganisira gomarara, zvirwere zvapabonde, rurindi nezvimwe. Mutori wedu wenhau Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mhemberero dzekucherechedza zuva iri dzakaitirwa kuGlendale kumazowe mudunhu reMashonaland Central nemusi weMugovera. Zuva rinocherechedzwa World AIDS Day pasi rose, uko kwakaungana zviuru nezviuru zvevanhu. Gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vakaudza gungano iri kuti Zimbabwe ichiri nerwendo rukuru maringe nekuti vanhu vange vachiziva pavamire. Vakaenderera mberi vachiti pasina kuongororwa utachiwana weHIV, munhu haangakwanise kuti awaniswe mishonga yemaantiretroviral kana kuti ARVs, kuchecheudzwa, uye kuti vana amai vakazvitakura vakwanisewo kuzvidzivirira utachiwana uhu kumwana. Dr. Moyo vakaenderera mberi vachitsanangura nezvedingindira remhemberero yegore rino, iro rakanangana nekuparadzwa kwechirwere ichi Zimbabwe paichasvika gore ra2030. Studio 7 yakakwanisa kutaura nevamwe vanhu vari kurarama nechirwere cheHIV, avo vakataura kuti mishonga yemaARVs iri kuvabatsira chaizvo. Mumwe wevari kushandisa mishonga iyi ndi amai Christine Fidzai.
Ndakatestwa HIV and AIDS 2003. Tikatanga pakotri. And we are the first very lucky people who are my ARV in research yet that. Taita research kabva mapiritsa yati bvuma kune vamwe vakafa nguva yeresechi iyoyo. Nini ndinoda kutenda Mwari kuti ndirimwe wacho akasurvive, ende upenyu hwangu huri kuenda mberi, ende mafamily members angu hapana vanondistigmatize. Ini ndinototaura zvandiri kuti ndorarama neutachiwana, ivo vanotozviramba kuti ha anonyepa, but ndo zvandiri. Ukamwa mapiritsa ako nenguva uchiti adherence, uchiziva kuti kana wanzi uya uzotora mushonga musi wakati uchiteeredza sezvaunenge waudzwa, upenyu hwako hunongokufambira.
Amai Edna Runeto vakatiwo vakatororwa nemunhu asina HIV vakatozvara vana vaviri nokuti vari kuno mapiritsi aya sekurayirwa kwavanoitwa nana chiremba. Amai Joana Kasirori vakati vararama neutachiwana hweHIV kwemakore anodarika makore makumi maviri zvokuti vatove mukuru wechimwe chikoro muHarare.
Ndakatesta HIV 1989. Ndakurumidza kuroorwa. I've been living with HIV since then. And you can do anything for HIV positive. I even went to teachers college ndiri positive. Ndikapedza diploma rangu, ndikaita degree rangu. Now I'm even heading a school ndiri positive kudaro.
Va Josephat Chinembiri Tarenyika vati vakambosungwa vakagara mujere vasingawani mishonga, izvo zvakazoita kuti vakwidze nyaya yavo kudare reConstitutional Court kuti vakwanise kupiwa mishonga yeHIV vari mujere. Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa, avo vakanga vari munyarikani pagungano iri, vakati vari kuedza nepavanokwanisa kuti pashaike mwana anozvarwa aine utachiwana hweHIV. Vakayambirawo vanhu vari kutaura kuti vawana mushonga unoropa HIV, vakati hakuna mushonga unodarika maARV ari kupiwa varwere kuzvipatara pari zvino. Amai Munangagwa vakatiwo hapana mudzimai anofanirwa kuzvara mwana ane utachiwana hweHIV nokuti hurumende yakaisa matanho ekuti mudzimai wese akazvitakura aongororwe uye agopiwa mishonga yekuti mucheche ari mudumbu asabatira utachiwana. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vakataurira gungano iri kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu kubva muzana muZimbabwe vari kunwa mishonga yemaARV zvekuti sangano rekuAmerica re President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR rakatowedzera mari inodarika bhiriyoni rimwe chete remadhora ekuAmerica kuti ishandiswe pakurapa vanhu vane utachiwana munyika muno. Ndakamirira Studio 7 kuGlendale mudunhu remashonaland Central. Ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa kucherechedzwa kwezuva rekurwisa HIV. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA ndebe.